manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Hurumende inovakira vana chiremba dzimba dzekugara.
Sebato reUTC Alliance tiri kubatsiridza kuti tipanane zvishoma zvatinowana izvozvo kuti munhu wese ange aine kudzivirirwa nekuti chirwere cheCOVID chauya zvakanyanya kumaruva kwatiri kubva uku tinadzo hama dziri kuparara nedenda irori. Saka seUTC Alliance tinozvikurudzira zvikuru uye tichibatsiridzana kuti aiwa chinhu ichi ndechemunhu wese nesu ngatibatane tirwise denda irori.
MDC Alliance inoti iri kushanda zvakasimba mukubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19. Zimbabwe yosangana neSouth Africa mumitambo yerwendo rweku-2022 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatambidza gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga dzimba dzemachiremba kumarimba muHarare vachiti dzimba idzi dzakavakwa pasi pechirongwa chehurumende chekuona kuti vanachiremba, vakoti nevashandi vehurumende vagara zvakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vati vana chiremba vari kuita basa rakakosha zvikuru panguva ino yedenda reCOVID-19 uye kuvapa dzimba ndezvimwe zviri kuitwa nehurumende kuti vashande vachifara.
Right now to hand over these two blocks to the Vice President and Minister of Health, Dr. Chiwenga. Anga achitambura nana chiremba achiita mastrike. Tavudzwa kuti vanga vachigara kwavanga vachiloja maone room. Saka vachiwenda mastrike apera tiri kuvaka kuno tiri kuvaka kuchinhoi tiri kuvaka mukwekwe tiri kuvaka mugweru tiri kuvaka Bulawayo tiri kuvaka Mutare pasiro imboro ndokumasvingo kuti vana chiremba vawane pokugara pakanaka vagodzuka vanhu vakasungunuka
Vati dzimba dzekumarimba dzakavakwa pasi pechirongwa chehurumende chekutanga chekuvakira vana chiremba vakoti nevamwe vashandi veutano dzimba vachiti chikamu chechipiri chichaona hurumende ichivaka dzimba nenzvimbo dzekutandarira pazvibhatara zvesali mugabe muHarare neInguchene kuVulawayo pasi pechikamu chechitatu hurumende ichavaka dzimba kuzvibhatara zvemumatunhu ese munyika vamunangagwa vashandisawo chitiko chanhasi kuparura hwaro hwekuvaka dzimba munyika kana kuti National Human Settlement Policy vati pasi pehurongwa uhu vanhu havasi kuzobvumidzwa kungovaka pese pese vachiti dzimba mumadhorobha nemaruwa dzichange dzave kuvakwa pachitevedzwa gwara rebazi ravo rinoona nezvedzimba vaenderera mberi vachiti vaye vanopa nzvimbo dzekuvakira dzisiri dzavo kana kuti maland baron vachasungwa vamunangagwa vakurudzira mabhanga makambani akazvimirira emuno nekunze kuti atsigire chirongwa chehurumende yavo chekuvakira vanhu dzimba Motezeri wemutauri webato guru nopikisa RMDC Alliance va Clifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kugumira mukutaura chete vachiti bato ravo ndiro rine maland baron munyika yese.
Hapana kungotaura kungonakidzwawo kuti aiwa ndataura asi zvinobuda hapana nekuti ndivo vari kuzviita. Kana vachida kusunga maland barons vanotanga vatozvisunga ivo, vachida kudzinga maland barons vanotokutozvidzinga ivo. Saka tida kuona kana vari serious ngavazvibvise ngavazvisunge bhozi isystem yeZANU-PF inoita zvemaland barons.
Mutauriri weMDCT vaWitness Duve vaudza Studio 7 kuti chavanoda kuona hurumende ichiita zvainenge yataura vachiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaparuwa nehurumende asi zvisiri kutevedzwa.
Kuvakiwa kwedzimba dzemadhokota dzavhugwa nhasi dzemaremba flats chinhu chakanaka chose, asi chatisingafaniri kukangama nechekuti hurumende inofanirwa kunge ichivandudza mabatiro ainoita vashandi vayo vese zvichibatidzira iyo madhokota.
Panoda kuvakwa dzimba miriyoni nezviuru mazana maviri senzira yekuti munhu wese awane pekugara pakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafane chirwere checovid-19 nezuro, uye vamwe vanozana nemakumi masere nevanomwe vakabatwa nedenda recovid-19 munyika yose. Vanhu vabatwa nedenda iri vave zviuru zana nemakumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 124,960, uye vashaya nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi matatu nevasere kana kuti 4,438. Bazi iri rinoti kusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu vainge vabayiwa nhomba yecovid-19 yekutanga munyika vainge vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu nemazana mashanu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 2,615,533. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vainge vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nezvina nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 1,654,275. Uwandu huu unotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa munyika. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira. Mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance amai Lynette Karenyi Kore vanoti mapazi avo eutano neremadzimai ari kushanda zvakasimba achipa dzidziso yakasimba kuvanhu pamusoro pekukosha kwakaita kubayiwa nhomba yecovid-19. Vanoti vari kupa zvakare zvikwanisiro zvakaita semamaski kune avo vasina kuitira kuti vagare vakazvidzivirira kubva kudenda recovid-19. Amai Karenyi Kore vanoti pari zvino vabereki vari kutarisana nedambudziko rekubhadharira vana vavo mari yekuti varambe vari muzvikoro izvo zvakavhurwa svondo rino. Vanoti hurumende inofanirwa kushandisa mari dzairi kuwana kubva kunze kuti igadzirise mihoro yevarayiridzi nekufirita muzvikoro kuitira kuti vana nevarayiridzi vasabatwa nedenda recovid-19. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Tiri kukurudzira seMDC Alliance inotungamirwa navachamisa mukatarisa sekretari wedu weHealth Dr. Madzorera vanogara vachidurisa zvekutaura kuti aiwa handei tinobayiwa nhomba. Isu semadzimai pese patiri kusangana mumasocial media tiri kutaura kuti aiwa handei tinobayiwa nhomba tizvidzivirire. Kana tikakubata wakabayiwa tine matestimonies evanhu vari kubatwa naichochi chirwere asi vachizorarama zvakanaka nekuti vanenge vazvidzivirira. Tiri kukurudzirawo zvevanhu kuti aiwa ngative meutano muzimba. Patiri kupinda mumastriti imomo ngatitarise kuti taita usanana, tasanitaiza, tageza maoko.
Pane zvamuri kuita here panyaya yezvikwanisiro zvecovid-19 nyanya kumaruva?
Kunewo vasina mamaski sebato reMDC DC Alliance tiri kubatsiridza kuti tipanane zvishoma zvatinowana izvozvo kuti munhu wese ange aine kudziviwa nekuti chirwere cheCovid chauya zvakanyanya kumaruva kwatiri kubva uku tinadzo hama dziri kuparara nedenda iruri saka same DC Alliance tinozvikurudzira zvikuru uye tichibatsiridzana kuti aiwa chinhu ichi ndechemunhu wese nesu ngatibatane tirwise denda iruri uye tonamata kuti Mwari atinzwire nyasha Zimbabwe ione kupona.
Totarisa zvakare kuti zvikoro zvakavhurwa panguva ino yeCovid-19. Imi munoona sei izvi?
Nyaya iripo ndeyekuti zviri kuti mai vatsva kudumbu mwana atsva musana. Isu tinoda kuti vana vedu vave nedzidzo yakanaka. Asi taonawo kutaura kwaita vadzidzisi nesu vabereki. Vadzidzisi vari kutaurawo kuti kwatanga tiri kumamisha kana kuti kwatanga tiri kuhama dzenyu hatina chero zvokufambisa kuti tidzokere kuzvikoro uyezve last week iyoyi kwakaanaunzwa namai Monica Mutsvangwa kuti aiwa taextenda kwemasvondo maviri lockdown pasina nguva chimbi chimbi vabva vasimudza zvekuti zvikoro ngazvivhure zvikuru sei vana ava vachada kubhadharwa school fees vabereki vanga vasina kubhajeta ofiziyoyi uye totarisawo kuti mucovid lockdown iyi yatanga tiinayo vazhinji vairarama neinformal sector mashops mazhinji aivharwa nenguva isina kukwana vamwe vanga vasitorina kwekuti vaende vachinoshandira saka zvoreva kuti hakuna anga akagadzirira mari yekuti vana vaende kuchikoro iyezve ndinoti sehurumende kuda taifanirawo kunga titori nemari yekuti tipo remunerations kuvadzidzisi vedu nekuti kuti vape vana kuzvidza kwakanaka kunge iye abvawo kumba achidya achiguta ndo zvatinotaura zviya kuti aiwa panoda kuti pagadzirirwe uyewo mari dziri kupohwa Zimbabwe dzikwanise kupota dzichienda ikoko kuti vabereki nevana nevadzidzisi vange vakabatana zvinhu zvofamba.
Ava vanga vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vachitaura vari parunare vari muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakapa mvumo kumabhiro de change kuti vakwanise kutengesera vanhuwo zvavo mari inosvika madhora mazana maviri pamwedzi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti muromo hauzarirwe nerwizi nekuti mari iyi haipo. VaManguchya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vari kuedza nepose pavanogona kuti musika wemukoto usarambe uchipararira sezvo vave kupa kuti dhora remunyika reshaye simba uye mitengo yezvinhu ichiwedzerwa. Pamusika uri pamutemo, dhora rimwe chete rekuAmerica riri kutengwa nemadhora makumi masere nemashanu kana kuti 1:85. Asi pamukoto riri kutengwa nemadhora zana nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 1:165. Izvi zvave kupa kuti nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzikurudzire muzvinafundo Ncube kuti vaderedze uremu hwedhora remunyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Reserve Bank yataura iyo kuti yatora matano matsva ekuda kuti black market isanyanya kukwadza upfumi hwenyika. Izvi zvaitwa nemutoo wekuti munhu wese wemuZimbabwe aakukwanisa kunotenga mari inoita $50 pabhiro dechange kana kubhengi rake pewiki. Saka pamwedzi unokwanisa kutenga $200.
Sei zvakakosha?
Izvi zvakakosha pakuti tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vanotambira maZimbabwe dollars. Asi petrol nediesel zvemuZimbabwe haukwanisi kuzvitenga neZimbabwe dollars, zvinotoda maUS dollar. Saka izvi zvachimanikidzira vanhu kuti vaende pablack market kuti vanotsvake maUS dollars ekuti munhu azokwanisa kutenga petrol kana diesel. Nekuti mari yaunenge wahora haishandi pakutenga zvinhu izvozvi. Saka tinoona kuti danho iri rakakosha uyezve rinokurudzirwa nekutendwa nekuti vanhu vanga vakaomerwa pakuti waitoti ukatambira pay yako every month munhu anomhanya kuti unotsvaga mari pablack market kuti uzouchengetedzie kutengawo petrol nediesel. Uye ichi chirongwa chakanaka kwazvo asi hachifaniri kuperera ipapa.
Zvii zvinoda kuitwa?
Reserve Bank inofanira kunyatsozvitarisisa kuti vanhu vacho vari kutenga mari idzodzi dziri kuzoshandiswa sei, nekuti dzimwe nguva unozoona kuti vanhu vanenge vakuzoitora mari iyoyi yatengwa pa official rate munhu akutora kuti mari iyo akunesa pa black market. Saka ndozvo zvimwe zvinoda kutarisiswa, asi ichi chinoitika kana mari yaramba ichinetsa kuwana.
Asi kunyatsogadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari yekunze iri, zvii zvingaitwe?
Long term solution ndekuti Zimbabwe inofanira kumira mira kugadzirisa tinoti ma exports zviya zvokuti zvatotengesa kunze kwenyika ngazviwande uye ngazviwe zvine uremu pa value yazvo. Panofanira kuitwa chirongwa chiye chatinoti value addition, chinoratidza kuti imi kana muchitengesa zvinhu kunze, zvitengese zvamboenda kuma industry kwenyu, nekuti munokwanisa kuzotenga mari yakati wandei matengesa zvinhu izvozvi. Zvinhu zvakafanana nesefodya inofanira kuzotobuda yava mudzanga yatoproseswa. Zvinhu zvakaita sana platinum, gold, madiamonds zvinofanira kuitwa polishing, izogadzira jewelry kana equipment inogadzirwa kwakuzotengesa zvava nemari inoti durei. Izvi zvinoti mari inopinda munyika iwande. Tozotarisawo yatinoti import substitution.
Muungatsanangura ipapo.
Zvimwe zvinhu zvatiri kuimporta tinokwanisa kunge tichigadzirisa muno muZimbabwe. Panofanira kutarisiswa vamutulinuve pamari yakabva kuIMF 1 billion year. Inofanira kuti imwe yacho mari iyoyo ibatsire makambani emunomu kutsvaga mishina minyowani inoti igadzire zvinhu pamutengo yakachipa, zvinhu zvinenge zvine mhando yepamusorosoro yatinoti high quality, kuti zvikwanise kutengeseka pa-international market nepraisi yakanaka. Ndo zvokuti nyika ikwanise kugadzira zvinhu zvekuti inotengesawo kunze, kwete tinongoramba tichingotenga zvinhu kunze. Izvi zvinoti nyika irambe iri under pressure pacurrency yayo, zvokuti vanhu vanenge vachida kungotengesa mari yavo vachitenga mari yekunze, nekuti yekunze yacho munenge musingaigenerate.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makakatanwa pakati pemapato eMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora neMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa ari kuramba achikwira mutarara zvichitevera mashoko ekuti MDCT ine humwe urongwa hutsva hwekuda kudzinga dzimwe nhengo dzeparamende nemakanzuru vakasarudzwa pasi pebato reMDC Alliance. Mashoko aya ari kuuya panguva iyo bato reMDCT pamwe nemamwe mapato akapinda musarudzo dza2018 ari mumubatanidzwa weMDC Alliance vachangobva kuzivisa kuti havasi kuzobvumidza bato ravachamisa kushandisa zita rekuti MDC Alliance nekuti havasi mubatanidzwa uyu. Pamusoro pezvo, hurumende ichangobva kupa bato reMDCT mari inoda kusvika kumamiriyoni makumi matanhatu emadhora inopiwa kumapato ane nhengo muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Izvo zvinonzi zvakatsamwisa zvakanyanya bato reMDC Alliance, iro rinoti ndiro rine nhengo dzakasarudzwa kupinda muparamende. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kukurudzira bato ravachamisa kuti risiyane nehondo yekurwisana neMDCT iyi, vachiti haihwiniki asi kuti bato reMDC Alliance ritange zvitsva. Asi bato iri rinoti gwara rekutevera rinobva muvanhu kwete kuvatungamiri. Saka gakava remapato maviri aya ringagadziriswa sei? Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nemutauriri weMDCT vaWitness Dube. Tatanga nekubvunza vaDube kuti vanoti kudii nemashoko ekuti bato ravo riri kuronga kudzinga zvakare dzimwe nhengo dzeparamende nemakanzura veMDC Alliance.
Isusu seMDCT hatina urongwa hwekudzinga mamembers of parliament kana kuti macounselors. Chokwadi riripo nderokuti hatisati tamboita chinangwa chekuti tinge tichidzinga vanhu vakaelektwa veMDCT vari pasi pegungano reMDC Alliance. Asi chandinongoda kujekesa ndechekuti vanhu vasaterere zvinotaugwa zvekunzi kune MDC Alliance ine ma members of parliament ine ma councillors asiri ye MDCT saka pare zvino atina vakadaro vatirikuona kuti vasiya bato asi azvireve kuti kana kuita vanhu vanosiya bato tichadzora tsvimbo kana vakaitawo vanoti aiwa isusu hatichada zve MDCT yakatiisa mualliance tichavadzinga zveshuwa
vahlatiwai munoti nemashoko avadhube uye urongwa hwatiri kunzwa hwekuti bato ravo ririkuda kudzinga dzimwe nhengo dzebato renyu dziri muparamende nemumakanzuro
dambudziko rataita idambudziko revamwe vedu anaabe vedu vabvuma kushandiswa vabvuma kuitiswa fanera nematurusi nezano nekuti ajenda yavari kufambisa iajenda yezano izvezvi mukabvunza yewitness anozviziva kuti munangagwa chaasingadi kunzwa ndipresident Nelson Chamisa because anoziva marohero akaita paelection saka ndodambudziko rataita dangai kuri kuti vamwe vedu ava vari kufunga vari vega vari kuita zvinhu zvavo vari vega vasina kuti vari kushandira zano pf aidai pasina dambudziko ratiri kuwanai saka rauri mushandi vatoisweta uchitoshanda zvinesimba nekuti ivo vanonyatsoziva kuti kuzek unotoendesa bato kuti bato iri ndo raakumiririra vanhu raakumiririra constituency yakasha endezvo zvakaitwa MDC Alliance tina nedhona president Nelson Chamisa tikasitsa macandidates edu seMDC Alliance
vadhube ndanzwa mune muri ndanzwa muruda kupindura pindai vadhube
chinoti MDC Alliance chinhu chakajeka zvekuti munhu wese muZimbabwe anoziva kuti ranga riri gungano remabato 7 akabvumirana kuti tichangoendesa vanhu vanobva mumabato uyezve vanhu vaya vachiramba vari nhengo dzemabato avakabva kwavari isusu seMDCT takaendesa 114 mamembers of parliament for the 210 constituencies veMDCT chete uyezve tikacherechedza kuti mazuva akapfuurawa mapartners eMDC Alliance akauya kuharvest house vakagara pasi vakataura maerana nechibvumirano cheMDC Alliance vakasimbisa kuti chibvumirano chichiripo
vasachowayo tanzwa vadhubo vari kutaura nyaya yekuti mapato ari muMDC Alliance akasunga kuti akutevera vachishanda navamwe onzora zvichireva kuti imi hamuchabvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC Alliance munoti
haiwa ndo matakana naka atagara tichitaura kuti pane vanhu vaita mahumbwe nevanhu politics vanhu haisi nyaya yekuti iwo uri kuti chii wakarara kuma kwako kana kuti uri kuti chii neshamwari yako inyaya yekuti vanhu vari kuti chii saka nyaya iyi yekuti hanzi tazodai tazodai tazviyanyaya yekuti vanogadzira zvinhu nezano pf chavanacho izano pf vanhu havana let's go mabaya elections havadi handi muri kuona saka
hatina kumboramba election hatina kumboramba election nesuo kanonokerwa nemaelection iwawo nekuti vanhu
vakavadhube regai vapedze kutaura pedzai 30 seconds vasashuwa regai tinzwe kuna vadhube vadhube pindurai tinzwe
iri nyaya yemabiolations tatononokerwawo nekuti kwakabva vanhu ikoko vanga vari vanhu veMDCT zvinozikamwa nemunhu wese ndezvekuti vanhu vatakarikona vakaisa maapplications ekuti vari kuda kuita mp kana councillor kuMDCT vana vezimbabwe vanozviziva izvozvo kunyepa kuti ani ane vanhu ani haana vanhu election hatisati zvauya mabiolation takaamirira 2023 tiri kugadzirira
imi wasati wai chii chiri kunetsa kuti bato renyu ringochinja zita ritsvage rimwe zita idzva
zita rinobva kuvanhu zita vanhu isu hatiteereri zvatinoudzwa nevavengi ivo vakaita seavo vada kuparadza chinhu chavanhu zita rekuti MDC Alliance harina kutongouya kutokuzadzimikirwa takatoita maconsultations makuru vanhu vanoziva vatungamiriri vavo vanhu vanoziva kuti chii chinofanira kuitika ndiani angatungamirira zimbabwe kuenda mberi
avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaclifford hlatiwayo vari parunhare muHarare nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDCT vawitness dhuve vari parunhare kubulawayo nestudio 7 nhau dzemitambo Chikwata chenhabvu chenyika chinoti chinovimba zvikuru kuti chichakunda South Africa mangwana mumutambo we 2022 World Cup kunyanga hazvo chasangana nematambudziko makukutu munzira yemutambo uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata chemaWarriors icho chiri kupinda munhandare mangwana chisina vatambi vacho vanomwe vari kutambira kuEngland. Chinoti chine mukana mukuru wekubuda nemapoints ose ari matatu apo chichasangana neSouth Africa muNational Sports Stadium. Vatambi vanomwe vanotamba kuEngland kusanganisira Mavelas nakamba weAston Villa havana kuuya kumutambo uyu nemhaka yemitemo yeCOVID-19 iri munyika iyi. Vamwe vaviri vakabva kuSouth Africa, Knox Mtizwa naButhelezi Ncube havasi kutamba zvekare mushure mekunge vaonekwa vaine chirwere cheCOVID-19 pakaitwa ongororo yechirwere ichi pagadziriro yavo. Asi vatambi varipo havasi kutarisa zvese izvi. Mubati wepagedhe Washington Arubi achiti vakatomirira kupinda munhandare.
Yeah, game ramangwana is going to be a tough game for both sides. Saka bandrukona sevakomana isu tiri ready ne anything because most of the guys chose Iwana fanesa ready.
Arubi anoti zvakakosha kuti vabude nemapoints ese matatu mumutambo uyu.
Game rekutanga remangwana ndo richati radza kwatirikuenda ati especially and also tripa home, saka we have to pick three points tomorrow and to pick points as soon as possible kuti zvili zvitirire nyore kuita se kuenda kumberi.
Manager wechikwata cheZimbabwe va Wellington Mpandare vanoti hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda mumutambo uyu.
Oh, patikutapa pese mutambo wese even vamwe vanodyiwa zvibotsa kana kwa 10 vaya vanotarisira kuwina. Isi tiri kutarisira kuwina, hapana chimwe chatiri kutarisira nekuti
South Africa iyo ine muraridzi mutsva Hugo Bruce weku Belgium ine vatambi vaviri vamiswawo zvakare kutamba mutambo uyu nemhaka yeCOVID-19 iyi. Asi Zimbabwe yaunganidza vamwe vatambi vayo vane mukurumbira kusanganisira Knowledge Musona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi na Kama Billiard. God knows Murwira, uyo akasheredzwa mushure mekunge vatambi vekuEngland vatadza kuuya anoti mukamba meZimbabwe mune tarenda nekubatana zvekuti bafana aimire.
Kuzi the quality iripo, the talent, everything, the commitment, even one love chai kushandirana kurwira kuripo, saka zvinoita this time.
Kunze kweSouth Africa neZimbabwe zvimwe zvikwata zviri mugungano iri iGhana neEthiopia idzo dziri kusangana muAccra mangwana zvekare. Chikwata chinopedza chiri pamusorosoro mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. MaWarriors ari kusangana neEthiopia muAddis Ababa nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Bache Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika pamwe nedambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende inovakira vana chiremba dzimba dzekugara. MDC Alliance inoti iri kushanda zvakasimba mukubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19. Zimbabwe yosangana neSouth Africa mumitambo yerwendo rweku-2022 World Cup. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.